Tingati zvinoshamisa matano ari kutorwa nezvebazi rezveutano kuti vati vana chiremba vanenge vapedza chikoro vachishanda vachiongororwa sezvangagara zviripo vanganzi vana vechikoro havasati vave machiremba nekuti izvi ndo zvinoitika pasi rose. Tingatoshamiswa naivo vaakuda kuchinja kuti zvive zvemuno muZimbabwe chete nekuti machiremba kana achishanda anoshanda zvakangofanana nevedzimwe nyika. Chiremba wekusouth africa, chiremba wekunene kwanayo Tanzania ndizvo zvimwe chetezvo. Saka isu tiri kutokadzika nekushamisika nematanho avari kutora iwayo.
Saka zvinosiya papi junior doctor uyu, nokuti tinonzwa kuti kana akanga anzi muintern haachisiri pasi pebazi rezveutano, anenge apasi pebazi rezvedzidzo uye anenge amwana wechikoro, zvaakureva kuti haachatambiri muhoro.
Tingati kumbunyikidza kana kumanikidza vanhu nekuti zvinhu zvakaoma kuti tingangotora semufananidzo wekuti vabereki vanenge vachitoti mwana apedza chikoro aakuzvishandira, asi kana vakanga vatora matanho havataurayo. Zvinoreva kuti munhu anenge achidazve rubatsiro rwavabereki kuti aende kubasa kunoshanda. Ende kurwadza kwazvo ndekwekuti machiremba vanenge vachangopedza chikoro ndivo vanoshanda basa guru vakanyanya muzvipatara. Vakange vasipo ivo zvipatara zvinogwadama, zvokugwadama kwazvaita izvozvi nekurama mabasa kwavakaita nekuti ndivo vanobata basa rese guru. Kana vachizoda kubatsirwa pano neapo nevakuru vanozobatsirwa zvavo, asi basa zhinji ndio vanoita kuti vanhu vazhinji vararame muzvipatara munyaya yekuda kwemachiremba akangopedza chikoro.
Saka vana chiremba vanogona here kupikisa kumatare iro danho ratorwa nehurumende iro kuti vanzi vavana vechikoro zvakare?
Ndine chivimbo chekuti zvinhu zvinopikisika kumatare nekuti nyika inoka hairarame iri muchitsuwa yegaka. Kune dzimwe nyika dzinoitawo zvimwe zvatinoona zvinoitwa nemachiremba. Saka tine chivimbo chekuti vana chiremba vachatora nyaya yoenda nayo kumatare kuti zvigadziriswe nekuti izvi hazvisiri izvo zvaakuitwa nehurumende yedu.
Imiwo sachiremba, zvii zvamungataurawo kuti dai zvaitwa kuti pagadziriswe?
Tinongoti dai hurumende yaona kuti nyaya yemachiremba akaramwa mabasa yagadziriswa nokukasira nekuti zvavari kuita zvekuswera vachitsvaga dzimwe nzira dzekutyisidzira nekumbunyikidza kuti vanhu vadzokere kumabasa vasina kugutsikana nenyinyiso dzavo dzavakasimudza. Hazvino zvazvinobatsira nekuti isu tinoona hama dzedu dzingava vana hanzvadzi dzedu, madzikoma, vana mai nana mbuya ndivo vanorwara, ndivo vari kusarisirwa neupenyu muzvipatara umu. Ivo vanhu vemuhurumende kana vachinge varwara tinonzwa kunzi vanokwira dzindege dzimweni dzengova vachienda kudzimwe nyika nekuti vane mari. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura nyaya iyi inofanira kuti igadzike nekukasira.
Mambonzwawo kuti ivo vana chiremba vari kutambirawo sei danho irori?
Idanho ravachoropodza chaizvo nekuti tikanzwa kuti even vana chiremba vachangopedza vanga vachinzi vakasiridzwe vauye kumabasa, vakanyora zvamanishonini ravo rekupedzisira muna December uno, varamwa vakati isusu hatisi kuzouya kumabasa nekuti nyinyito yakasimudzwa nemadzikoma edu inyinyito inosanganisirawo neraramo yavowo kana vapinda mubasa iyi. Saka vakamirira kuti nyaya idzi dzigadziriswe vozouyawo kubasa.